Chikwata zvirikurwisana na zvela coste ne G40. Zvatanga kuimba nziyo dzine zvirevo uye zvichishotesana apo mutungamiri wenyika vange vave kudanwa kuti vaende pamberi kuzotaura mashoko avo ekuvhura musangano. Chimbo ichi chaimbwa nematunhu emasvingo neMidlands vachiti kumagumo kune nyaya uye vamugabi vanofa pamusoro pemvura havanyuri. Chimbo ichi chinoreva zvinoenderana nemumwe mutevedzeri wevatungamiri venyika vaEmmerson Mnangagwa avo vanonzi vanotsigirwa nechikata cheTeam Lacoste. Vamunangagwa vanozikamwa nerekuti ngwena inogara mumvura zvichireva kuti hainyudzi vamugabe vave kusvika kumagumo kuitira kuti vazotongawo. Ukowo matunhu eHarare neMashonaland vange vachiimbawo kuti vanofamba naGushungu vachiratidza rutsigiro kune madzimai vavamugabe amai Grace Mugabe avo vanonzi vanotsigirwa neG40. Izvi zvapa kuti vamugabe vabvume kuti pane vamwe vasadi kuti varambe vachitungamire ZANPF apo vavhura musangano uyu zviri pamutemo.
Vamwe tumwe vacho kuti vamugabe hatichavada. Ko zvino zvausisavadi unoti zviitwe sei iwe pachako? Vamwe vazhinji mupati vachiti tinovada. Hanzi ngavanzwe zvandiri kutaura. Ngavanzwe zvatiri kutaura. It doesn't matter kuti uri ani.
Dzimwe nhengo dzeZANPF dzataura nestudio 7 parutivi rwemusangano uyu dzati mashoko avamugabe aratidza kuti vave kuziva kuti mubato ravo vamwe vava kuda kuti vachisiya chigaro cheutongi. Asi vamugabe vati ivo vachiripo hapana kwavanoenda. Vasvoropodza vechimwe chikwata ichinoda kuzovatsiva vachiti chine mhosva yekushaya rukudzo nekusateerera.
And no one person should stand out there and say, I want this to be done that way. Vapo mpoko hatichavada. Hazviitwe izvozvo.
Kurizana uku kwaonekwa zvakare apo vanofungidzirwa kuti vatsigiri veTeam Lacoste vauya vakapfeka hembe dzanga dzakanyorwa kuti ZANPF say not corruption vachishora hore. Mashoko aya anofungirwa kuti anga akanangana nenhengo dzeG40 kunyanya vaJonathan Moyo vanopomerwa mhosva yekuba mari yebazi reZimDev. Musangano weZANPF wakatarisana nenguva yakaoma gore rinouya nerinotevera. Apo masangano anopikisa ari kuita nharuranwa dzekubatana kuti vapinde musarudzo dza2018 vakasimba. Musangano weZANPF unopera mangwana. Nakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.